Abiriri rikaitwa mutemo varairidzi vanenge vasabvumidzwe kuranga muzvikoro vadzidzi kana vachinge vakanganisa asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mupiti UZ Vala Disto Zunde vaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi kuti sangano ravo haribvumirani nebiri iri vati nyaya yekuti vana vorangwa sei inofanira kutoitirwa referendum chaiyo vachiti kana biri iri rikaitwa mutemo pachaitika dambudziko guru muzvikoro
zvatiri kuita tichinyeberana panapa Jiti tinema advocate groups anotaura kuti mwana harohwe we are creating a danger to society. Vana vedu vatiri kucreate iko zvino izvi nenyaya yekuti you've made a proclamation yekuti no corporal punishment in schools. Matopa mwana chigaro chokuenda nebhazi romusikazi. Right from the onset we are borrowing my foreign values kuti hey vakazodai hanzi we come up with a lot of theories. As a theory yekuti love the child. Chii ichocho.
Vatiwo vanhu vemuZimbabwe havafaniri kubatira tsika dzedzimwe nyika pamusoro vachiti kunyika dzinoregwa vana vachiita madiro dzakaita seAmerica pave nematambudziko makuru ekuti vana vave kuurayana muzvikoro.
Look at what is happening in the state of California. Kana muchiverenga zvinoitika muzvikoro vakapasa mutemo wekuti ticha ngaachifamba ngaachigara negana. Ndofunga kuti zvizive. Why is ticha agari nefoot? Ticha is there to use the chalk, not the gun. But because of the wayward behavior of the kids in these societies. Look at South Africa, close by here. How many teachers have been shot? How many teachers have been killed?
Asi vachipawo humbo kukomiti iyoyi, mutungamiri wesangano rinomira varairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati, sangano ravo rinobvumirana nezviri mubhiri reEducation Amendment Bill, zvekuti vana vasarohwe muzvikoro, asi kuti pashandiswe dzimwe nzira dzekuvaranga.
Tinofara kuti bill iri kurambidza kurohwa kwevana muzvikoro. Vana havafanhi kurohwa. Zvinoita zvidzikisire mwana munhu wake hunopedzwa nekudorohwa dignity yake inotopera nekurohwa uyezve zvinopromota culture of violence.
Vamasaraure vatiwo bhiri iri rinofanira kurambidza kushandiswa kwezvikoro vana vechikoro nevarairidzi nevezvematongerwo enyika. Imwe nyaya yabuda pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kuenzanisa mukana pakati pevadzidzi vemuzvikoro zvemumadhorobha nekumaruwa. Amai Helen Venganai avo vanoshanda nesangano reMambure Trust vatiwo kunyange hazvo bhiri richiti vana vechikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro panofanira kuva nenzira yekuona kuti vana ava vanoramba vachidzidza.
Tikunzwa nyaya dzekuti vamwe vana vanenge vakasendekwa vakaiswa mune mamaschools kana kuti mamarooms atori separate. Hamusi kudzingwa kuchikoro, mwana anenge achinzi ari kuenda kuchikoro asi homework haasi kupiwa, haasi kunyoreswa. Saka izvozvo pane zviurongwa here pakati pemutemo iwoyo kuti zvakanyorwa kuti zvinge zvichibuda kuti zvechokwadi mwana yeye ange achiwanawo same education iri kuwanikwa nemwana anenge abvisa afizi.
Imwe nyaya yabudawo pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kupa mukana kuvana vakaremara kuti vadzidze sevamwe vana. Amai Vutsilo Nare vaudza komiti kuti vave kutoendesa mwana wavo kuprivate school nekuti vakashaya rubatsiro kubva kuzvikoro zveveruzhinji.
You have to look for nzvimbo. You know, you can't find a place padhuze pauri ipapo, so you've got to be looking for a place yekuendesa mwana. Kunenge kuri kure, you need the transport money. Zvikoro zvacho zvinodhura because zvacho zviri, you know, zviri close by the government. They don't have the facilities for our children.
Vabereki vakawanda vapinda musangano uyu vashora zvikuru varairidzi vachiti vanobata vana vakaremara neseri kweruoko, izvo zvinoita kuti vana ava vagare vakasurukirwa nguva dzose. Asi vaZunde vatiwo varairidzi havasi kufara nemihoro yavo pamwe nemashandiro avo, izvo vati zvinofanirwa kugadziriswa nemitemo inobata dzidzo.
Motivate the teacher. My problems ese ari kutaurwa aya ano disappear. A teacher will go an extra mile to make sure kuti aita basa rake. Simple. Chimboita imone mawonders anoitika. Recently we had a mwana akanyora pa David Livingstone 2 years ago. Teacher aka blame me because here is a mwana ane mental problem. Teacher is not supposed to leave these kids alone. But teacher achaindi kutoilet here during break time. The fact that there is no assistant to this teacher to take care of these children. Ndopanobva problem.
Zvimwe zviri mbiriri ndezvekuti vana vechikoro vapinde chikoro mahara kubva pa early childhood development kusvika mugrade 7, asi veruzhinji vanoti vana vanofanira kudzidza mahara kusvika pa form 4. Sachigaro vecommittee iyi amai Priscilla Misaherambwe Mushonga vati committee yavo ichatura zvayakawana apo yakatenderera nenyika, uye hurumende inotarisirwa kutambira zvimwe zvakabva kuvanhu bhiriri risatraitwa mutemo. Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vanotarisirwa kupindura zvakataurwa nevanhu apo bhiriri richaverengwa kechipiri muparamende nguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.